Va Andon Mwashita, mumwe vagari vatora dzimba nhasi kuwada Transau, vachiti vaona kuti vange vangogarira guyosembwa.
Munoona musharwa chakangoma ndini ndiri baba ani muri inini baba vangu pakafakatira what I thought was supposed to be an inheritance. I think we are under a stepmother, and you can just imagine what it is like staying under a stepmother. It was a matter of snama ya kwentu. You know, no poor room one. You know, no team you can church, you can come by. You don't have any freedom. You know, an hour tattoo, two daughters in one son, and I was given one small bedroom in my stepmother's house. How can I stay in one bedroom with a 20-year-old daughter? And a 20-year-old daughter, 11-year-old daughter. In the 16-year-old son in one bedroom.
Amai Yuna Mwashita, vanoti vamhanyirawo kundotora imba yavo nekuda kwekuti pavaigara vange votatsurana navatete hanzvadzi dzemurume wavo apo pange ponetsa kugara. Vanoti chimwe chavapa shungu iyi kunyeberwa kwavange vachiitwa kwatora makore awandisa.
Vandichigara natete namai nini same house. Vakadzi vatatu vechibikirana imba imwe chete. Hazviiti. Saka ndatoona hedu zvakatokodzera kuti titogarawo dzimba idzo dzinedzi dzemu dzakavakwa nevakambani dzakatamisa vanhu kuuya kunoko. Ini ndatova nemwana wati wane 21 years. Hazviiti kuti ndinoramba ndichigara naivo vanatetewa. Saka ndaona zvakakodzera kuti ndiye ndigare dzimba idzo dzinedzi. Nenhau yekuti dzimba idzi ndedzehurumende. Ndo vachaona kuti woita senini. Nekuti kana vachida vanonidzosera futi kwachiyadzwa ikoko ndondogarako. Nokuti pamba apa ndiri kutukwa natete day and night. Kuti ibva pano wakanga iwe takanga takakubikisa kare. Ndakanga ndiine imba inini. Saka imba yangu nanhasi haina kubuda. Ndakanga ndiine michero.
Vapita Munjoma vatobatawo imba nhasi nekuti nguva yareba vasati vawana zvavakavimbiswa.
Ndabate imba nekuti nguva yacho yareba kubva patakatambiswa tichiti dzimba dzendinokupira imba richimbofanira imwe chienda nevabereki venyu. Saka nguva yacho yareba mhuri yangu haichakwani pekugara. Nemproperty yangu haichina pekugara. Saka ndatiga tobate dzimba bose. Dziri kungoparara futi dzisina anogara dzimba dzacho. Ndofunga ndo mashoko andingati nditaure zvangu.
VaRuben Kusena vanotsinira mashoko ava Munjoma maringe nekutora dzimba dziri kuada Transau.
Chaide kuti tiite padanho rekupinda mudzimba idzi inhau yemakore yatatora tisina kupiwe dzimba anokwana kuita 6. Taputsirwe dzimba dzedu tichizi tichakupai dzimba makuada Transau. Saka takasvika ukoko hatina kuwana dzimba. Nanhasi takangosvika padanho iro tisaka taona kuti zvitori nani tipinde tigare mudzimba dziri kungotsva. Zvakawanda zviri kudiki padzimba idzodzo saka tatoti zviri nani titogara.
Amai Mary Sunguro, mumwe wemadzimai ari kuada Transau, vapindawo mudzimba kwaodzi nhasi.
Nhau yaitika apa kuti tizofunga kupinda mudzimba idzi inyaya yekuti since tani time dziri kutsva mombe dzakutogara nembudzi hadzina dzimba hadzina vari kugara. Saka taona zvakafanira kuti isu vanhu tigare pane kuti mhuka igare muimba isu vanhu tisina dzimba. Ndorwiro yetafira pane dzino nguva zvatafunga zvataita izvi nekuti tani 6 years tichingonyeberwa tiri kungoembedzwa sevana vacheche but kuyamwa kwacho hatisi kuziva kuti zamu racho tichapuwa rini.
Mudzviti wedunhu reMoneyCaland vafunga imbetsa vange vasiri kudavira nhare mbozha yavo apo Studio 7 yaedza kuvabata kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Gurukota rinoona nezvedunhu reMoneyCaland Muzvare Mandi Mandita wePishimene vanzi vange vari mumusangano. Hatinawo kwanisa kubata vakuru vekambani yeMarange Resources vakavakisa dzimba dzapambwa nhasi nevagari vekuada Transau. Ndakamirira Studio 7 kuOdzi. Ada Transau, ndini ilo edamoyo.